Sakai papo pap chelsea, muri mane ni ndiri mona kango jekira. Pano basi zo magandetira. Sakai papo pap chelsea, muri mane ni ndiri mona kango jekira.
Baba,
pano basi zo magandetira, richabuda richinyura ndichingoshetsira. Babu babu na yetira, muri manenge ndiri munda kango jekira. Baba, pano pasi zvama kandetira, ndichabuda ndichinyura ndichingoshetsira. Ndikuda chiedza kupenya sechiedza. Ndichiti ndikuda chiedza kupenya sechiedza. Ipapo papo chaedzira, ndizvo zvandochemera. Ndokuda chiedza, kupenya sechiedza. Ipapo papo chaedzira, papo chaedzira. Ndokuda chiedza, kupenya sechiedza. Ipapo papo chaedzira, ndizvo zvandochemera.
Ndaka kurira munhamo kukura dzaingove ngano. Ndaka barirwa munzara kuguta raitove zano. Ndakatanga ndiri pasi, can you imagine ndave pano. Ndoka life came ghetto, no winner wapinda haso mbiri kunashe. Chandongodai mari so musatye, anza wambofa waita bag. So I'm thinking kuti ndife. We only live once ndozvai, taurwa nevamwe so I stood up. Get up and try to live full, sendisingade mama vaitomboramba kuti ndiimbe. Really she don't believe in first life avazvide. Ndakati nzwa inyasha ndikati rega ndichimbe. So all she sees the best kuti mwana azirombe. Wangu unotogaya ndiri tsaga, vedu handizi hembe saka please musandiedze. Ndogaya ndiri kurasika ukanzwa vachinditsvaga. Unovanzwa vanotaurisa but havana mukano.
Semwenje murima ndisadzimai ndi uda kwaruvira kwaropinda na kwauma zuvayo. Zvakauma zvipano pasi, ukandisa vamwe mapfumo pasi. Zvimwe zvinotipesa simba, asi mamba kwedzapo uyapo. Ndikushainavo ini, ndikushainavo. Shungu izo, shungu izo.